This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le yi Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 16, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC roshushikana nekumiswa mabasa kwevashandi muZimbabwe. Hurumende yoyambirwa kuti igadzirise nyaya dzoupfumi kuti zvinhu zvigadzikane munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi pasi rose reInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC uye vakambovewo munyori mukuru weZCTU waWellington Chibebe vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nekumiswa kuri kuitwa vashandi mabasa muZimbabwe zvichitevera mutongo weSupreme Court wekuti vashandirwi vanogona kudzinga vashandi mabasa chero nguva. VaChibebe vanoti sangano ravo rakabatana nerimwe sangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization kana kuti ILO vachatora matanho anosunga Zimbabwe nekutadza kuremekedza kodzero dzevashandi. Ngatinzwei huru kuru yataita navaChibebe pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yeZimbabwe haisi tsva kwatiri. Taiona ichiuya tichigara tichitaura nezvazvo. Munoziva kuti Zimbabwe yaigara ichitongwa ILO zvichiburikidza nokuti ITUC International Trade Union Confederation yaisa nyaya kuILO tichisanganisa neZCTU. Asi zvanga zvoita sokuti zvava nani nokuti hurumende yeZimbabwe yaigara ichivimbisa kuti iri kugadzirisa zvinhu. Asi nezvazvoitika izvi zvarakidza pachena kuti aiwa vainyepera pasi rese. Haisi nyaya yehurumende kana kuti yevashandirwi regai nditaure saizvozvo. Inyaya yokuti nyika haiti kutongwa zvakanaka. Ndinofunga mungada kuziva kuti Zimbabwe iri pane dzimwe nyika gumi dzinonzi nyika dzakatarisana nokuomerwa zvakanyanyisisa pasi rese, kureva kuti countries at risk zvokuti pane zvingangoitika nguva ipi zvayo.
Saka matanho angatorwa nemasangano anomirira vashandi muZimbabwe ndeapi?
Matanho angatorwa anosanganisira kuenda kumatare edzimhosva. Kunyange kumatare edzimhosva kuri kurakidza kuti vari mumatare vana mafungiro avo. Asi tichiongororazve tinoona kuti vari mumatare acho vari kutonga nyaya dzacho vashandirwi zvakare. Saka panobva paita kakunhuhwa kamwe kanongova kasingataridziki zvakanaka kuti kana ivo vari vashandirwi panyaya iyi havanga here vachitokuomberana makumbo kuti haiwa dzawira mutswanda taonawo mukana wokuti tidzinge vashandi vopa mutongo wokudzinga vashandi. Chechipiri, vashandi muZimbabwe vakasvitsa nyaya yavo kwatiri kureva kuti taakuparidza nyaya iyi pasi rese kuitira kuti makambani nyika idzo dzanga dzichida kuenda kuZimbabwe zvichinzi zvinhu zvanaka dzizive kuti zvinhu hazvina kunaka zvatoshatisisa nokuti pavanohutapa iyainganzi muchirungu modern day slavery yaivako nguva dzoutongi hweudzvanyiriri. Saka isine tinoudza kuti aiwaka Kana mari yenyu yenyu tichiwanikwa zvokungononga muti endai kuZimbabwe asi hakusi kwokuti mungaendesa mari iko zvino nokuti kuno utapwa uye mari yenyu inenge isina kudzivirirwa zvakanaka. There is no protection of investments. Basa randinoita nderokusangana neavo vanenge vachiendesa mari dzavo kune dzimwe nyika. Ndakamirira vashandi vepasi rese. Saka ndichatorawo mukana wokuvaudza zviri kuitika kuZimbabwe kuti aiwaka hamungaendesi mari kunyika dzinorarama nokusvina ikitara vashandi.
Saka munenge muchikwidza nyaya iyi kupi vachibebe?
Kana tichikwidza nyaya kune kuviri kwatinoikwidza kuILO kureva kuti gore rinouya anenge ari makumbira kuona shavire benzi muna June kuILO conference tinenge tichisangana vanga vachimbotiza tiza vachitirugadzirisa taona kuti aiwaka kwanga kuri kutinyangaridza saka tiri kusangana ipapo.
Tinoonawo kuti iro sangano reInternational Labour Organization Commission yakaitwa muna 2009 yakaonawo kuti Zimbabwe iri kutyora zvakanyanya kodzero dzevashandi. Zvii zvati zvaitwawo?
Zvati zvaitwa ndezvokuti gore negore Zimbabwe yanga ichisungirwa kupa yatingati ya progress report muchirungu kuILO. Magwara vanga vachipa ndokuratidza kuti zvinhu zviri kunaka, vari kugadzirisa mutemo wavashandi uye vashandi vavakukwanisa kuti vaungane vasingambunyikidzwe, vavakukwanisa kuti vaote hurukuro navashandirwi pasina zvinovanetsa. Asi isu taiziva hedu mune zvataiwana kubva kuvashandi kuti zvinhu hazvina kumira sokutaura kwavaiita. Hatinokudawo kuti vaitipa mapepa taingoti hazvimwe zviri nani. Zvino nezvazoitika izvi ILO nesu veITUC taona kuti haiwa kwanga kuri kakupiwa matwiti. Asi kupiwa matwiti kunaka kwechingamu kunopera zvazopera manje. Saka tinenge tosangana kuti tivagadzirise nokuti varakidza kuti indururani. Muna March ndakaita musangano negurukota revashandi rokuZimbabwe ndichisanganisira yandingati gungano kana kuti delegation yangaibva kuZimbabwe yauya kuILO governing board. Ndikavati ini somunhu akamirira divi rehuman and trade union rights muITUC ndakapiwa chisungo kana kuti task yokuti ndione kuti nyika dzinombunyikidza vashandi dzagadzirisa kusanganisa neZimbabwe zvaizonyadzisa kuti ndiuye kuZimbabwe ndichiisa Zimbabwe pamuchinjikwa nokudawo kukonewa kubata vashandi zvakanaka. Minista akati aiwa naivo vayo vanga vachishushikana vaitonogadzirisa zvichibva munyaya yekuMikos Private Limited yanga yadzinga vashandi. Zvino tanga tichitarisira kuti vachagadzirisa. Zvino kugadzirisa kwavo kwatouya kwanyanyisa kushonyoroka.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi repasi rose reInternational Trade Union Confederation uye vakambovewo munyori mukuru weZCTU waWellington Chibebe vari parunare kuBrussels kuBelgium neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reMCOS vaJohn Mufukare vanoti hurumende inofanirwa kutambira yambiro iri kubva kumasangano akasiyana-siyana yekuti igadzirise nyaya dzeupfumi. Izvi zvinotevera yambiro yakabva kusangano rinomirira vemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC iro rakaburitsa gwaro richiti riri kushushikana zvikuru nekukura kuri kuramba kuchiita mukaha pakati pebhajeti renyika nemari iri kuwanikwa nehurumende. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vakakurudzirawo svondo rapera kuti vemabhizimusi vadzikise mitengo yezvinhu seimwe yenzira dzekuti upfumi hwenyika hugadzikane. Ngatinzwei hurukuro yataita navamufukare.
Ndingafara zvikuru kana hurumende ikatora yambiro iyi nokuti haisi yambiro iri kubva kuZNCC chete. Iyambiro iri kubva kuna Minister of Finance vachinamasa, iri kubva kuna Reserve Bank Governor Dr. Mangudya. Iyambiro iri kupiwa nevose vane zvoruzivo nemamiriro ezveupfumi. Saka kana hurumende ikazvidavira ndingafara zvikuru.
Pane zviri kuonekwa here zvairi kuzoitawo?
Jonga inini handisisina shuwa nokuti ndiri kunzwa kuti special instrument iri kuti vanhu vese vakanga vamiswa mabasa nenyaya dzenotice ngavadzoserwe pamabasa kana kuti ngavapiwe mwedzi for each year that they had worked for the organization. If that is the case, ndinoshamisika kuti hurumende ichafamba sei nokuti pavanhu vese vakamiswa nenotice vazhinji vacho vakabiswa nehurumende.
Vanga vari mukuru weMkhosi vaJohn Mufukari vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda Chabikwa vanoti gadziriro yemwaka une kuvarimi vefodya iri kufamba zvakanaka sezvo varimi vazhinji vatosima kare mbeu yefodya. VaChabikwa vanoti varimi vefodya yekudiridzira vakatosima kare nhondo muna Chikumi kuchitiwo vanomirira mvura yemudenga vakadyarawo muna Chikunguru. Gatinzwe hurukuru yataita navo.
Varimi vefodya vakatotanga kusima mbeu museed bed nematrays kubvira musi wa 1 June. Fodya yakasimwa musi wa 1 June ndo iyeyi yefodya yatinorima nokudirisa. Tinotanga kudyarwa musi wa 1 September mwedzi wati kupinda uku. Yevaya vaya vanozodyara muna November umachasa mvura yemudenga yakadyarwawozve museed bed mumwedzi waJuly uku. Pari zvino tikuona varimi vari kudyara izvezvi ndovaya vaya vari kudyara yavanozodzika yekupedzisira muna December.
Tinoona kuti gore rapera kana kuti mwaka wapera pakaita dambudziko revarimi vaibatsirwa kurima nemakambani yatingati contract farming. Gore rino varimi vari kutarisira here zvakare kuenderera mberi neurongwa ihwo?
Idambudziko rakakura rinosangana nevarimi nyaya yecontract farming. Contract farming ndiyo chete pari zvino nekuti mabhanga edu haasi kukwanisa kupa varimi mari dzokurimisa. Vari kutoona zvakanaka kupa vanhu vacho vekondirakti vavo kuti vazokondirakta mamarinyi. Varimi vapinzwa panguva yakaomarara nekuti haana mumwe mukana, asi hazvisi kupundutsa murimi zvekondirakti famingi izvi. Tinotarisira yekuti tinofanira kuti tiongorore zvinhu zviri kupindwa mukondirakti umu nekuti kune dzimwe nguva murimi ari kubuda asina chaainacho, asi mbeu yanga iri mumunda yonzi yese mari yabatwa yaenda kune zvaanga apihwa kuti yashandise kurima osara asina chinhwa.
Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union waWanda Chabikwa vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namuzvare Rumbidzai Maunde vanoshanda ivo nesangano reGirls of Today. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 muzvare Rumbidzai.
Tinotenda.
Mungatiudze kuti sangano renyu iri reGirls of Today rinoita basa rei chaizvo?
Girls of Today organization inoita basa rekuempower mwanasikana. Kana chiti kuempower mwanasikana, kudzidzisa mwanasikana kuti asave dependent on someone. Sezvatinoziva kuti vanasikana vedu vari kupindana nenjodzi dzakasiyana-siyana mukurarama kwavo, dzakafanana nenyaya dzemaearly marriages, nyaya dzeHIV, nyaya dzecancer, nyaya dzediscrimination, nyaya dzemadrugs. Saka isusu tiripo kuempower mwanasikana, kumupa full information on what is happening kune vamwe vasikana mavictims. Saka isusu tichiva empower, tichivadzidzisa, tichivapa maprojects ekuita kuti mwanasikana ave nesomething, at least something chekuti ange achiita muupenyu hwake, kwete kungogara achimirira kuti dai nhingi azondipa mari, dai nhingi azondiitira chakati. That's what we are doing in our organization.
Makatanga sangano renyu iri riini?
Izvi takazvitanga last month, ndopa takatozvitanga. Tichione tarisiro yekuti tida kutozviita launch out to Africa kuti izive, because it's tended to difamba kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka we are planning to launch this program muna sect
kusvika pari zvino mahofisi enyu ari kupi nekupi munoshandawo sei nevasikana vari mumaruva
vasikana vari mumaruva zvatinoita tinotosvika ikoko tinoenda tinonzwa titaura navo tataura navo tinotanga tanoona sabhuku kana sabhuku otipa mvumo yekuti tino otiunganidzira vasikana kana kuti tinopinda muzvikoro totaura navo tataura navo then tobva tawana information yatiri kuda kuti tichi kumbonyatsoitika ndezvipi zviri kusangana nemwanasikana tapedza kutaura navo then towana masolutions togara pasi as a group then tosivasira something chekuita chekuti at least they will have something chavanenge vainacho chatinenge tavasirawo chavanobhenefitawo
saka zvamunenge muchivabatsira zvii chaizvo chaizvo munganyatsotsanangura munovapa rubatsiro rwakaita sei
oraiti rubatsiro hatiri kutanga izvezvi tikumbotanga tavadzidzisa tikatarisa kunze zvakakaita hakuna kumbomira mushe as we speak now vana vedu vari kupindana ne yatingati unoona mwana ane makore 15 yekuberekwa achinge atova nepamuviri izvo zvinenge zvabva pakuti akonzeresa yatinoti peer pressure kuchikoro kana kuti kwaanogara kana kuti the environment yaari kugara is not conducive yekuti agare saka we are teaching them tovadzidzisa kuti what is it chii chiri kumboitika mwanasikana zvibati wazvibata mwanasikana unowana upenyu huri nani tovadzidziso nezvemaHIV kuti HIV is there vanhu they think is not there but HIV is there and is killing saka tikatitasa rate yevana vari kufa futi iyo indangira pa50 zvika pa22 ende vasikana vakawanda they are dying so that's the information that we are giving kune vanhu so that they will understand kuti chii chaizvo chaizvo after that ndopa tichazenge tichitanga kuzoita zvemaprojekti maprojekti ehuku tichi any project yatinoona kuti inobatsira mwana musikana tichatraya kuindicata mumaprojekti akadaro
pane vamwe vemasangano ekunze vari kukubatsiraiwo here muzvirongwa zvamuri kuita izvi
hatisati ndosaka ndamtichitotsvaga help kune vanhu vari willing vanenge vachindinzwawo varoda kubatsira nekuti programu iyi haisi kubhenefita mwana wezimbabwe chete but ichange chibhenefita muafrica yose nekuti tikatarisa kuti nyaya idzo dziri kunyanyoitika muafrica mumadeveloping countries muafrica yedu ndo mazviri kunyanyoitika saka tichange tichifamba muafrica yose tichitenderera tichidzidzisa mwanasikana tichisiya information tichivapa zvinhu zvekuti vanovaone something on their hands
ko kana paine vada kukubatsirai vanokuwanai kupi
vanoda kundibatsira vanondifonera panhamba dzangu pa0277648211 ndozovaudza zvimwe zvese zvavanozokwanisa kuda kuzira
dzokorai zvakare nhamba yenyu zvishoma nezvishoma
0777648211
ko paemail
maximum letters ese ramainder@gmail.com
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare rumbidzai nekupinda muchirongwa chedu
mazita
manga makateerera kubva kuna sachigaro wesangano reGirls of Today muzvare rumbidzai maunde muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko ajonga kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi sangano reInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC roshushikana nekumiswa mabasa kwevashandi muzimbabwe hurumende yoyambirwa kuti igadzirise nyaya dzeupfumi kuti zvinhu zvigadzikane tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndekusiya mina Mavelasi Muhlanganya uye